Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikunguru 17, 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti mapasipoti achange ari kuwanikwa mumasvondo matatu kana mana ari kutevera. Masangano evarairidzi maviri anoti ari kuronga kuratidzira kwakasimba munyika kana hurumende isina kuvawedzera mari nemusi wechishanu. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yakatenga zvose zvinodiwa mukugadzirwa kwemapasipoti uye vanhu vachange vava kuwana mapasipoti avo mumasvondo matatu kana mana ari kutevera. Rutendo Mawere anoti panyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau mushure medare remakurukota, gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vati pazuva pachange pogadzirwa mapasipoti zviuru zvina.
All the necessary capital equipment is now in place. While payment has already been made for the associated consumables. Cabinet has directed the responsible minister to ensure that production of at least 4,000 passports a day commences within the next 2 to 3 weeks. This should be followed by measures to ensure that citizens can complete some aspects of the application process online, in keeping with the thrust of the ease of doing business reforms.
Mukuedza kupedza dambudziko rekushomeka kwemagetsi, hurumende yatiwo zvivakwa zvese zvitsva zvichange zvichitarisirwa kuisa magetsi anoshanda nezuva.
While it shall be mandatory for all new construction projects to be solar powered.
Amai Mutsvangwa vatiwo makurukota ehurumende awirira nawo kuti mahotera makuru ari kuVictoria Falls ave achibhadhara magetsi nemari yekunze, kunyange hazvo kuine mutemo weStatutory Instrument 142 ya2019 wakaiswa nguva shoma yapfuura unorambidza kushandiswa kwemari yekunze munyika.
First, to endorse the arrangement whereby large hotels in the Victoria Falls resort town can pay their ZESA bills in foreign currency so as to boost capacity to import power supplies.
Hurumende yatiwo yanyorerana chibvumirano nekambani yekuRussia, Aurosa, yekuti ibatsire Zimbabwe kuongorora zvicherwa zvemangoda zviri pasi, pamwe nekubatsirwa kutengesa zvicherwa izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Masangano evarairidzi anoti Progressive Teachers Union of Zimbabwe neAmalgamated Rural Teachers Union anoti ari kuronga kuratidzira zvine mutsindo kana hurumende isina kuvawedzera mari nemusi wechishanu apo vari kutambiriswa mari dzavo dzepamwedzi. Hurumende yakangowedzera mauto chete nemari inosvika mazana mana, asi ikati kune vamwe vose yazowedzera nemari inosvika makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe emadhora chete. Mumashoko kuvatori venhau, ATUS yakati kutanga nemusi wemuvhuro varayiridzi vanenge voramwa mabasa kana vasina kupiwa mari yemuhoro. Mashoko aya anotsinirwawo neProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vamuzvinafundo Mutori Ncube kuti tinzwe divi ravo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Zhou, akatanga nekuvabvunza kuti hurumende ingaita sei kuti iwane mari sezvo iri kutiwo yakaomerwa nezvinhu.
Tiri kukurudzira vakuru vehurumende kuti vaone kuti hapana chinopa kuti nyika iende mberi except local industrialization. nokuinvesta muagriculture nokuona kuti processing yamaproducts akaita seminerals vana tobacco zviri local tinda local processing toita beneficiation iri haya ndozvingapa kuti inflation inde pasi kwete kungomuka takati bond neRTGS imari izvo zvisina kana backing yeexport hatina kuti tingawana foreign direct investment kana foreign currency kana tiimporta a lot of our goods uyezve tava a supermarket for products dzinoprodyuswa muSouth Africa muBotswana yekuChina saka ticharamba tichingotsva dumbu tichingotsva musana savachandi ndosaka tati tinoda rescue package iye mari inotenga US dollars plus zvimwe zvatiri kuda hazvidiwo mari zvokuti mwana womurayiridzi vana vatatu vemurayiridzi vakwanisa kusabhadharawo tuition fee nokupiwawo land pokuti varayiridzi vavakewo dzimba dzinozopa kuti mune ramangwana vange vasingalodyiwo vavawo mahouseholders hatinoti shelter yakataurwa nana Maslow saka hurumende haina hanya navashandi asi vashandi ava ndo vapa kuti hurumende irambiri pairi uyezve tiri kurangaridza hurumende kuti hongu vangadya havo vachifema nepamusana samandere vashandi vachitambura kudaro asi poverty yavashandi ichapa kuti vashandi vabatane vamuke chibhenengeni against hurumende and the united front tinoona ichiitika tikasvika chete musi wepei pasinawo kushini inobva kuhurumende vasazotiblema vhiki rinouya kuti zvazvaita sei nokuti mushandi ayau ari kumonga sose nomuromo
saka muri kutarisira kuti munotambiriswa mari riini mwedzi unoyu
musi wa19 ndo watinoexpecta nekushin kana kushin ikashayikwa ipapo apo hameno zvinoitika asi vashandi vatiri kutungamira isu varayiridzi namamwe macivil servants vari kuti kana kushin yashayikwa musi wa19 uyu totombodlaye gonhi zvayo gore vhiki rinouyai
asika vamwe vari kuti chiri kuita kuti mutadze kubudirira inyaya yekuti hamuna kubatana sevashandi vehurumende
tinobvuma kuti kune maleaders mamwe anoita romance nehurumende asi vashandi chaivo chaivo vatinotungamirira vakabatana nokuti urombo hwavabatanidza asi kune vamwe vari muleadership vanomborumisawo bhanzi vonha voguta vachikangana kuti vavanotungamirira vane nzara saka vanhu vese hakuna chitoro chemunhu wezimta hakuna chitoro chepitz hakuna cherutuz hakuna chezinato hakuna chedemocratic teachers union hakuna cherest of the civil servants so vashandi vese vatinotungamirira zvavo vane nzara ende vayaura nenzara saka tichasvika paexcend yekuti vaya vanoita romance nehurumende ava vakatiza nehurumende yavo paromance excaped nezuro ava vachashaya vavanotungamira nokuti every abnormal situation produces its own leaders saka crisis yatiri kufaisa iyi tiri vatungamiri tinongoyambira vamwe vatungamira kuti they will be rendered useless neva vanotungamira nokuti nzara yafunya chisero mumisha yavashandi vehurumende
mutungamiri weprogressive teachers union dr takafira zhou vange vari parunhare kumasvingo nablessing zulu westudio 7 vashandi vekanzuru yechitungwiza vari pasi pesangano rechitungwiza municipality workers union vapa kanzuro yechitungwiza mazuva 14 ekuti igadzirise zvichemo zvavo kukundikana kwayo vanozoramwa mabasa mugwara ravanoti vasvitsa kumushandirwi vashandi ava vanoti kanzuro inofanira kugadzirisa zvichemo zvayo 13 zvinosanganisira mashandiro avo kukanganisa mashandiro esangano rinomirira vashandi iro rakanyoreswa zviri pamutemo uye kuti vapihwe musaridzirwa wemihoro yavo iyo yavanoti yava nemwedzi 40. Mutungamiriri wesangano revashandi iri Reverend Ephraim Katsina vanoti iye zvino vashandi vane mwedzi 3 vasina kupiwa mihoro yavo munyori wekanzuro yechitungwiza vaGeorge Makunde vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vaona tsamba iyi ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naReverend Katsina
tatora danho iroro mushure mekunge taamboedza kuti titaure navo vachiramba kutaura kwandiri kuita uku ndine matsamba anogona kusvika 54 atavanyorera kubva 2016 vasingade kupindira kana rimwe chete. Saka tatora danho iroro zvitutsumwa kwazvo kuti kanzuro haifanire kuti kana vashandi vatutsumwa iyoyo regedza kugara navo pasi, yogara pasi namaunions ane vanhu vari less than 10% of the total working force.
Zvii zvikuru zviri kunyunyutwa nevashandi?
Chikuru-kuru chiripo inyaya yemari yekuti vashandi izvozvo havasi kutambira. Gore rino vatambira katatu chete, uye kuti vane atingati masalary azai anosvika 49 months. Ndo chimwe chikuru chiripo. Then chimwe chacho ndechekuti vari kutretena the existence of a duly registered trade union, nekuti havasi kupa trade union ine more than 92% yevashandi, because union iyo ichitungidza municipal workers union tine mamembers anosvika 781. Mamwe maunions ane less than 10%, pando vari kuingeja navo vachiita chitsotsi chavari kuzoita zvanosvika pakuti vashandi vadi vasvike pavanotsutsumwa.
Iyo kanzuro iri kupawo zvikonzero zvekuti panyaya yemihoro nezvese zvamuri kutaura izvo.
Kanzuro chikonzero chairi kupa kubva 2012 vari kuti ivo tiri kuvhara gomba rakasiyiwa racherwa naformer town clerk vatanyanyiwa. Asi gomba ringaite 7 years muvanhu muchivhara gomba, muchiti vashandi vanoraramisa mhuri dzavo sei. Saka mhinduro yavo tinoona sekunge isina musoro pakudiwa kwezuva, nekuti mushandi anodawo mari yekuti aendese vana vake kuchikoro kuti adye abhadhare marenti. Tora kwatikita uku masondo anokwana kuita matatu akapfuura, tine mumwe mushandi akanga akutogara mupublic toilet nekudzingwa nekuti akanga atadza kubhadhara renti.
Saka mazuva amapa kanzuro kuti itore matano anoita 14 anopera riini zvokuti vashandi vazotarisirwa kuramwa mabasa?
Tiri kutarisira kuma 28-29 ndopa tiri kutarisira kuti anenge akwana.
Tichitarisawo mamiriro akaita nyaya dzeupfumi pari zvino, imi muri kutarisawo here kuti mungawana kuwedzerwa mari? Tichinzwawo makanzuro ari kuchemawo nenyaya dzemari idzi.
Takaisa chichemo ichocho muna January chai, asi hapana kana mhinduro yatambuda kumboedzaedza nemamaaona zvavaya kuda kuvhiringidza mangaro vataiitawa kuti aiwa zvinhu zvavo mato akudawo kuti tipihwo cushioning allowance sezviri kungoitawo hurumende iri kupawo vashandi vayo. Hurumende inenge yatopa kechitatu kana kechi4 kana zvisikakanganise, asi isu sevashandi ichungiza municipality hakuna kana chatichamboitwa. Vashandi vari kuchema zvikuru. Last month but one vakatopasisa nyaya yekuti $400 ndeyatakuwedzera kumwedzi umwe chete vachiitora pamasalary azemushandi. Zvinotoshamisa mufunge, zvinoshamisa kuita management yakadaro inokutorera mari yako yokunyengedza kuti ndakuwedzera $400. Nanhasi $400 iyo haisati yavo yakangobhadharwa magredzi mashoma-shoma. Vaya vanhu vashoma-shoma vanokwana kuita grade 1 to grade 4 haisi haina kupera after grade 4 yacho. Saka zvinotonyadzisa kana kuzvitaura.
Imi sevashandi muri kuda kuti munge muchipihwawo mari inotangira pamari kana mihoro yakadii?
Takanga taisa proposal yedu panguva iyoyo, takanga tati mushandi wepasi ngaatambire £900. Ndo tata takaisa kuti ndiyo ingave minimum pamushandi ari pasi-pasi ari grade 1.
Avo vanga vari mutungamiriri wesangano revashandi vechitungwiza municipality, Reverend Ephraim Katsina, vari parunhare kuchitungwiza kwekare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti mutungamiriri weMDC vane zvonchamisa vanoti zviri kuvanetsa chose zvikuru pamusoro pemutevedzeri womutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga, avo vari kurwara uye vasati vaonekwa kubva mwedzi wapera. MuDaily News mekare mune nyaya pamusoro peZimbabwe Anti-Corruption Commission, iyo inonzi yakamirirwa nenyaya dzinopfuura 200 dzinofanirwa kuongororwa. Bepanhau reHerald rinoti hurumende yasheedza mumiriri weUnited Kingdom muZimbabwe kuzorondedzera pamusoro pekuvhiringwa kwakaitwa gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasivusiso mwoyo kuLondon svondo rapera. Chronicle rinoti vanhu vane chikwereti cheMpilo Hospital chinoita mamiriyoni makumi mana emadhora Chronicle inoti vanhu vane chikwereti cheMpilo Hospital chinoita mamiriyoni makumi mana emadhora uye vagari vemubhulawayo varivo vane chikwereti chikuru chinoita zvikamu 62 kubva muzana, kana kuti 62%. Muchika Kamuchino, tinopawa tereri we Studio 7, mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadini makadini vashamarari ve Studio 7 nemi vateveri ve Studio 7. Ini ndinoitwa hangu vamanwe ndiri kuno ku Pretoria, South Africa. Ndoda kutaura pamusoro pavanhu vanongochema nema sanction, vachiti ma sanction ari kukonzerwa neve MDC. Kuchikora kodzero kwamuri kuita nokuzvuzvurudza vanhu, muchizvuzvurudza vanhu masaga, muchichikora kodzero dzavo, ndiko kunoita kuti mupiwe masanction. Kwete kungoti hee vanabiti vakabhururuka ndege kunokumbira masanction. Hezvo corruption iri kuitika muioni muZimbabwe, mune corruption isingaiti, inoonekwa chero naniani, asi unongoona vanhu vachingoti napo napo hei masanction hei ndo ari kutikonzeresa kuti titambure. Bataisha itai zvakanaka, mubate vanhu zvakanaka sevanhu, kwete kuzvuzvurudza vanhu samasaka. Masanction ndimi moga munomaapplya ndapedza.
Avo vanhu vanosenda maaudios vachipopota kutoka Studio 7 vachiti inenge yaye ZANU PF, vanhu ivavo vagara vatori vanhu veZANU PF vari kuda kuti Studio 7 ifungidzire kuti vanhu veMDC ndivari kutuka. 1 2 kozoti vanhu avo vanotaura kuti vachamisa ngavaekte, vachamisa ngavaekte, vatoti vachamisa vaite sei, vachamisa havasi muofisi, vachamisa vari kutaura kuti vamunangagwa ngavauye tiite nhaurirano dzakajeka. Saka muri kuda kuti vachamisa vatambire nhaurirano dzisina kujeka here? Vachamisa vaende kumba kwamunangagwa kunoti titaurirane, vachamisa vachiti wakabirwa. Hazvigoneke izvozvo, ngapangotsvagwe nzvimbo iri neutral yekuti vanosangane kana zvichibvira kana kupariamendi chaipo, vonosangana muparriamendi voita nhaurirano dzacho chero pasina muyananisi, asi vasangana panzvimbo imwewo iri neutral kwete kuenda kumba kwemumwe munhu. Hazviiti izvezvo, vanhu vemuZimbabwe ngavashandisewo pfungwa dzimwe dzenguva, kwete kungotaura nekuda kwekuti ndarohwa nenhamo, saka rega ndingotaure.
Makadini vatereri veStudio 7, ina hangu da kungotaura pamusoro pekuti mahotera ari muVictoria Falls apatari magetsi nemari yekuAmerica. Musaite izvozvo, zviri against the law. Musaite izvozvo, musatomboite izvozvo. Vati ivo vakati vaoda kuti mabhondi noti avo ave amadhora apa mutemo, US arisi pamutemo. Saka vangoda kuti mubhadhare nema USA. Saite izvozvo.
Ma James woye. Kumana. Ko taimbozvidzire piko zvekuti anzi kune ma James, kune ma James. Tatozongozvona kuodikapi kuku. Well done girls. Vazviita futi vasikana, vazviita futi vasikana. Thank you. Hey, my two fathers at this time. Kwete zvema warriors. Kumana zvema warriors achatimbonyanya kutombodo kutozvitera. Takuda kuchitotera netball match. Girls maita basa chezvo, maita basa girls. Tinokutenda chezvo nekuti simudzira kwamaita World Cup. Murambe makadara muhwine, tinoti mutoya nemukombe kuno. Tinoti mutoya nemukombe kuno kubosa zvo, maita zvinodadisa. Thank you. Well done.
Mazera sei vashamarari veStudio 7. Ini ndinetwa Thomas ndiri kufona ndiri ku tiri muZimbabwe. Zvakaoma vedu izvi, zvakaoma. Nyaya yemademonstrati yatoda kuita iyi, aiwa zvakanaka hazvo kuti tinokwanisa kuti tinoshandira nyika, asi hazvichashanda. Zvichashanda zvinonzi tiri kudirwa jechatiso vacho, vana vacho tiri kungoenda kungono. Aiwa hai, zvatoomera isu, hatichaziva kuti todii, isu tongoraramawo mararamirewo. Aiwa zvakaoma, aiwa zvakaoma vakomana, tononga zvose nemuromo, hazvichabatsira.
Maswera sei ku vashamarari vepaStudio 7. Aiwa isusu tiripo. Inini zvangu ndinoona kuti ndau yakafa nekuratidzira munyika yedu chaiye Zimbabwe. Izvo hazvishandi, tinopfurirwa mahara. Zvinhu hazvigadziriswe, vana munangagwa vanhu vanotonga netsvimbo mugodzi, havana mwoyo wokuda vanhu. vane moyo wekuda kugara iwo zvakanaka. Saka inini ndinongoti kana vazvipira havo kunoratidzira, havangaendi kunoratidzira. Zvakasiyana Zimbabwe neSouth Africa, zvakasiyana. South Africa inostrika madiro kuno, zvinhu zvavo zvotogadziriswa, inozvi maforina anongourayiwa. Asi kuZimbabwe kungoda kuratidzira chete, kungoda kutaura ndarwadziwa, wotoiswa tsvimbo mugodzi. Vanotonga netsvimbo, vanotonga nedemo, havasi vanhu vakanaka.
Moroi vanhu vekustudio, ini ndinoti ndini mbuya mberi, ndinotenda vanhu vekuUK vakagona chaizvo nokuti vakanyadzisa vanhu vanongoreve nhema kuti kuZimbabwe kwakanaka. KuZimbabwe hakuna gedzi, kuZimbabwe hakuna mvura, kuZimbabwe hakuna chikafu, kuZimbabwe hakuna mari. Tiri kunonga sosve nomuromo, asi voti uyai kuno kwakanaka, kuchinakira ivo nokuti vanodla vachiguta vachiita matumbu, isu tichitambudzika. Kechipiri, iyo komiti yakaiswa iyi yokuti ibate vanhu vehuori ngaitoita meno, irege kuita seyanga iripo, yokuti uyu wabuda mumba mambuya mberi, uyu wabuda mumba mavachigutswa. Hazvidiwi, ngaimbe yaita meno chaiwo chaiwo kusunga, kana ivo baba vomusha vaita vawanikwa ngavasungwe.
Ava vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu mapfupi uye taurai nemanzwi anonzwika zvakanaka. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Jaji vedare guru redzimosva muAmerica vaJohn Paul Stevens vashaya. Jaji Stevens avo vange vave nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe vakaenda pamugandigere mugore ra2010. Bazi rezvemutemo muAmerica reJustice Department razivisa kuti rakasunga vaimbove mutungamiriri weperu vaAlejandro Toledo zvichitevera tsamba yekuvasunga yakabva kuhurumende yeperu yaiti vanodiwa kuperu nenyaya dzeuori. Zvichinzi vaToledo vakatambira mari yechioko muhomwe inoita mamiriyoni makumi maviri. Kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company inoti hapana chakashanduka paurongwa hwekudzimwa-dzimwa kwemagetsi kana kuti load shedding, uho inoti huri muzvikamu zviviri chete kwete zvina sezvinonzi zviri kuburitswa nevamwe pamadande mutande. Mutauriri wekambani yeZESA vaFulad Basira vanoti dambudziko remagetsi iri riri kukonzerwa nokuderera kwakaita mvura mudhamu rekariba uye kuchembera kwegwenya rekuhwange. Hurumende inoti gurukota rezvemagetsi vaFortune Chasi vari kutaura nemakambani ekunze kuitira kuti atange zvekare kutengesera Zimbabwe magetsi, kunyange hazvo ZESA isati yapedza kubhadhara zvikwereti zvainazvo kumakambani aya. Ngatinzwei hurukuro yataita navakwasira pamusoro penyaya iyi.
Tine urongwa hwatakaburitsa yatinotiya publicize load shedding schedule inotaura kuti kubva pakatanidza kuti mvura yekukariba yakanga yaderera zvakanyanya, takaitotiza load shedding tinge tichichengetedza mvura iyoyo. Saka dambudziko ratiri kuita nderekuti kariba yakanga ichigenereta over 1000 megawatts uye nezvaakugenerisa between 200 and 350. Saka it is this gap that customers are witnessing as load shedding, nekuti pari zvino urongwa hwatirikuisa wekunge tichiwana magetsi anobva kunze huchiri wekuendera mberi, kutaurana kwacho kuchiri kuenderana mberi. Hatina inge tine magetsi ekunze pari zvino, tine magetsi ari kubva kuchiteshi chiri choHwange, ende Hwange chiteshi chakakwakangoo yakati kwei kare, saka chine dambudziko nekuti mishini yacho inenge ichifa. Saka ndiwo zvinhu zvezvinhu zvekuita kuti makaita anga achishongomeka munyika panguva yezvi.
Muri kuziviso here vagari nemamiriro anenge akaita zvinhu, nekuti vakawanda vari kuita sevanoshamiswa kuti zvinhu zviri kuramba zvichitooma?
Tine load shedding stage yataburitsa, inotaura iyo kuti tine mastage mairi ekutanga, stage one nestage two. Stage one inotaura mazuva ese magaita anoenda, asi anoenda makuseni kubvazve kuna 5 kana 10 ozoenda futi kana 5 kana 10. Taita dambudziko remagwenya edu anyway in the country, tinoenda pastage two, inova iyo magaita anoenda pa5 makuseni aidzora na10 manheru. Panochinja zvese izvozvi izvi, macustomers edu anoziviswa mumaradio nemutv zvanga vachigona kuplana kuti mabasa avo vanoaita zvakaitira seinenguva yakaita sei.
Vamwe vari kuchemawo kuti nguva yamuri kudzima magetsi ndo nguva inotarisirwa kunge dai magetsi achitowanikwa muchizoadzima usiku, nokuti muri kudzima masikati. Mungatsanangura sei ipapo?
Dambudziko reload shedding rinotedzera kushandisa kuriita magetsi. Kana vanhu vakanga vachishandisa magetsi zvakanyanya ndo nguva dzaanoenda, magetsi anoita zviya zvinonzi pachirungu ita function yesupply nedemand. Chinoita kuti magetsi anga achienda panoda vanhu nguva dzese ndepekuti panenge pava kuti nafaifume makuseni kusvika na10 makuseni zvese nemanheru, vanhu vese vanenge vakugadzirira kubika zvokudya, ndo panoremerwa magetsi ipapo. Pamagetsi paanoremerwa zvakangofana nechimajenereta ekumba, ndo panhu paadhinguka. Saka kunze kuti adhinguke, tinozodzima kuita kuti asadhinguka nyika yeya.
Avo vange vari mutauriri wezesa vafulad Gwasira vari parunhare muHarare nestudio 7.
Baharare, tinotenda zvikuru nekambukawo ako. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende inoti mapasipoti achange ave kuwanikwa mumasvondo matatu kana mana ari kutevera. Masangano evarayiridzi anoti Progressive Teachers Union of Zimbabwe neATUS anoti ari kuronga kuratidzira kwakasimba munyika kana hurumende isina kuvawedzera mari nemusi wechishanu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nichiti mosara zvakanaka.